mumaguta edu takanyanya kuita nzvimbo dzine vanhu vanogara vakamanikidzana. Patinowanda mumatownship matinogara tinoita pressure yemvura nepressure yemapipe esewage.
Zvirwere izvi zvemanyoka munhu angaziva sei kuti anazvo kune avo vari kugara munzvimbo idzodzi dziri kunzi dzine kolera dzakadai seGlenview nebudiriro?
Kana ukanzwa mudumbu uchirwadza uchichaya kana kurutsa ukapisa muviri ukaona kuti wane izvozvo especially kuchaya, tingangoti unenge uri munhu anofungidzirwa kuti chirwere angawe nechirwere chetyphoid kana kuti chekholera.
Zvii zvingaitwe nevanhu kuti vazvidzivirire kana kuti vasawanikwe vachipararira chirwere ichochi chetyphoid kana korera?
Tikaita vanhu veutsanana tinogona kudzivirira chirwere chekholera, nekuti chirwere chinenge chakonzereswa neutachiwana unenge wapinda mumvura kana kuti unenge uri pachikafu chatinoita sechatinodya. Saka tinoti vanhu ngavageze maoko, vageze nemvura yakanaka nesipo kana vabva kuzvimbuzi vasati vadya. Vanhu vambomira kumhorosana uyezve nekuenda panenge pakawanda vanhu, ndozvandingati vanhu vanofanirwa kuita panguva inoyi. Uyezve kutarisa kuti mvura yedu yatinochengeta mudzimba yekuti tiishandise inenge yakachengetwa zvakanaka here, kana tichikwanisa kuwana matablets aya anoita kuti mvura isawe neutachiwana toisa matablets iwayo. Asi tikashayiwa matablets iwayo kufashaidza mvura iyoyo tisati taishandisa, zvinogona kutibatsira kuti tisaite setisabatirire chirwere chetyphoid nechekholera.
Chinowanzopararizwa sei?
Tingangoti mvura kana iine tsvina mukati mayo ndiyo inokonzeresa kuti vanhu vaite sei vazobata chirwere ichi, nekuti mvura inopinda kwese. Tabuda muzvimbuzi tisina kugesa maoko, utachiwana uya uya watinenge tichibva nawo muzvimbuzi ndiyo yaya unozoenda pamaoko edu manje. Tochitanga kubata chikafu, tochitanga kumhorosana, tochitanga kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti utachiwana uya wabva mutoilet upinde pachikafu upinde mumvura yedu.